This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu chikumi 1 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti ezvimwe zviri muchirongwa chedu.
Kunyunyuta tichingoita zvezuva rimwe chete tichienda chinhu chisinganyatsikupa mubayiro. Saka tafunga kuti aiwa nekuti hatina mari, hatina chii. Tikangogara tagara panzvimbo imwe chete totaura nyaya dzedu mumazuva 16 iwayo.
Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oratidzira kwemazuva 16 ari muAfrica Unity Square.
Mapurisa vanga vachingobvunzurudzawo kuti takanzwa inevadzamara kuti makabudisa statement. Saka taachida kunzoone zvestatement yacho kuti mune information here yamungatipewo ingatibatsire pakuferefeta nyaya yekushayikwa kwavadzamara.
Dr. Patterson Dzamara, munin'ina wavaitai Dzamara, vanombodaidzwa nematikitivha kuHarare Central Police Station. Veruzhinji vanoti vanotambira kubatana kwakaita mapato mashana anopikisa hurumende yeZANU-PF neZuro, vachipa kurudziro yekuti mapato ose anopikisa aite mushandira pamwe kuti akunde musarudzo dzinotevera dza2018. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzemasangano anorwira kodzero dzevanhu anotire Zimbabwe Activists Alliance, Occupy Africa Unity Square Movement neZimbabwe Women in Politics Alliance dzakabatana nevamwe vana veZimbabwe dzatanga kurara pamwe nekuswera muAfrica Unity Square mukuratidzira kwadzo kusafara nezvadzinoti zviri kuitwa nehurumende zvekusateerera veruzhinji. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Lynette Mudewe vanoti vakatanga kurara munzvimbo iyu usiku hwapfuura uye vacharara pamwe nekusweramo kwemazuva 16 senzira yekuratidza kunyunyuta kwavo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Taita chirongwa chekuti tigare nekurara muAfrica Unity Square kwemazuva 16 days and nights. Tiri kuda kutaura nyaya dzatoda kuti hurumende yeZimbabwe igadzirise nekukurumidza.
Chii chanyanyoita kuti mufunge kurara nekuswera munzvimbo iyi? Madei kungoratidzira muchiita zvamaita makore ese zvokuenda kana nemagwaro enyunyuta nezvimwe zvakadaro?
Taona kuti kunyunyuta tichingoita zvezuva rimwe chete tichienda chinhu chisinganyatsikupa mubayiro yatinonga tichifunga kuti maresults atitofunga kuti tinokwanisa kuwana. Saka tafunga kuti aiwa nekuti hatina mari, hatina chii. Tikangogara tagara panzvimbo imwe chete totaura nyaya dzedu mumazuva 16 iwayo. Tiri kuda kuti hurumende yeZimbabwe ichigadzirisa zvinhu zvakatirerukira paumwe uye zvinorakidza futi hurumende nevanhu vese veZimbabwe kuti aiwa hatisi kuita zvidambe tambe, hatisi kuita zvekutamba. Tiri vanhu vakazvipira kuti nyaya dzeZimbabwe nyika ino inofanira kunge ichigadziriswa nehurumende, inofanira kuteerera vanhu. Saka isu vanhu tiri kutaura hurumende ngaiteerere.
Sei masarudza mazuva 16?
16 June izuva Day of the African Child, zuva rinorangarirwa mwana akazvarwa muAfrica. Saka takafunga kuti kubva musi wa 1 June kusvika musi wa 16 sevana vakazvarwa muAfrica tiri maZimbabwe zvakare tirakidze nyaya dzedu tichiti hurumende igadzirise nyaya dzedu kusvika musi iwo watinoti nhasi tiri kurangarira zuva redu.
Munenge muchiratidzira muine zvinyorwa here kana kuti mune dzimwe nzira dzekuratidzira nadzo?
kuratidzira kuchange kuchitika kwanhasi ndekwekuti tavatamo usiku wapfuura uyu. Nhasi tikange tichitaura nemajournalist nevamwe vanhu kutitaura nyaya yekuti tiri kumboitei muno muswera. Saka yaita kunge izuva rekuti introduction nezvatinenge tichiita. Asi pazuva rimwe nerimwe tinenge tine nyaya yakasiyana-siyana, dingindira rakasiyana-siyana ratinonga tichitaura.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Activists Alliance muzvare Tendai Lynette Mudewe vari parunare muHarare neStudio 7. Veruzhinji vanoti vanotambira kubatana kwakaita mapato mashanu anopikisa hurumende yeZANU PF neZuro, vachipa kurudziro yekuti mapato ose anopikisa anofanira kuita mushandira pamwe kuti akwanise kukunda musarudzo dzinotevera. Mutoro wedu Nau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapato mashana anoti MDC yamzvinafundo Washman Ncube, Renewal Democrats of Zimbabwe inotungamirirwa nava Elton Mangoma, Mavambo Kusile Don inotungamirirwa nava Simba Makoni, Zunde pamwe neDare neZuro akaomba mubatanidzwa mushandira pamwe pamberi pesarudzo dzemuna 2018 achiti anodawo kuti mamwe mapato anopikisa auye kuzoshanda nawo. Zvichakadai veruzhinji vakaita savasame uchuma vanoti chinhu chakanaka kuti mapato anopikisa ashande pamwe chete, vachiti yagara iri tarisiro yavo kuti mapato aya abatane.
Coalition chinhu chakanaka kuti mabato anga akabatana kuti tibvise utongo huripo hwakashata.
Muzvare Liza Mapepa vano venhengo yeMDCT vati mubatanidzwa wemapato anopikisa wakaumbwa hauna chaunoreva kana mutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vasiri mubatanidzwa uyu, vachiti MDCT ndiyo ine vatsigiri vakawanda.
Havana chavanokwanisa kuita pane mamwe mapato vanenge vanatenda biti nana Elton Mangoma. Havana chavanokwanisa kuita pasina Morgan Tsvangirai. Chinhu chikuru chavanofanira kuita ndechekuti kana vatofunga izvozvo votodzoka back because MDC ndoine vanhu.
Asi mumwe mugari wemuHarare vaDarlington Madzonga vati haisati yakwana nguva yekuti mapato anopikisa ombe mubatanidzwa.
Haisati yasvika nguva yacho. Chatotarisira isu ndechekuti munhu tanga wazviumbira waunganidza vanhu vako kuti uzouya nawo uchiti awado vanhu vangu, nekuti vamwe vanhu vacho vatonzwa kuti vakabatana vanhu vakabva kunana MDCT. Hatichazozivi kuti vanhu vane vanhu vakawanda zvakadii.
Vakithi Charumbira vanoti kubatana kwakaita mapato mashanu aya kubatana kwevanhu vari kutsvaga kuguta. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano remedia center vaErnest Mudzengi vati pachine mukana wekuti mapato akaita seMDCT nePeople First apinde muchibvumirano chemushandira pamwe.
Chinhu chinokurudzirwa zvikuru muZimbabwe. Nyaya ingangonesa ndeyekuti mapato anenge ane vatsigiri vakati wandei kudarika mamwe acho akabvumirana neZuro haana kupinda muchibvumirano ichochi kana kuti asati apinda. Izvi zvinoita kuti pave nokusanyanya kufara nezvakaitika izvozvo neZuro.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr Pedzisai Ruhanya vati kana vatsvangirai naamai muJuru vakasapinda mubatanidzwa wemapato anopikisa pamberi pesarudzo dzemuna 2018 zvinopa mukana wakakura kwazvo wekupatsanurwa kwemavhoti evanopikisa hurumende yeZANU PF.
Yaparenge pane dambudziko rokuti vanhu vari kukukwidzana navamugabe vanenge vatopasanurana pachavo, vanenge vatotorerana mavhoti pachavo. Saka izvozvo zvinokwanisa kuti even opposition ine mavhoti akawanda tabadhirana dzavatsvangirai ecoalition yona amaya muJuru vanokwanisa kuita mavhoti akawanda kudarika avamugabe. Asi vamugabe ndo vanenge vane mavhoti akawanda kudarika ivo vakapatsanurana. Saka vamugabe vanokwanisa kuhwina vari minority.
Zvichakadai MDCT inoti ichiri kuzeya nyaya iyi ukuwo People First ichiti haina kukokwa kumubatanidzwa uyu nemapato akaomba mubatanidzwa uyu neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe vagari vemuguta remutare vanoti varikufara zvikuru nemashoko ekuvakirwa nekanzuru chikoro chitsva mumusha wavanogara. Vabereki ava vanoti kuvakwa kwechikoro ichi kuchabatsira vana vavo vanenge vomira kufamba mitunhu mirefu kuenda kuzvimwe zvikoro. Mutoro wenhauloedha mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Chikoro chitsva ichi chiri kutanga kuvakwa gore rino zvichitevera mitero yaibatirwa vagari nekanzuru inozikanwa nekuti education levy. Education levy iyi inosvika dhora rimwe chete yaibatirwa kumusha wega wega muguta pamwedzi. Education levy iyi inobatsira nekuwedzera zvikoro zvekanzuru izvo zvange zvave zvishoma zvichipa vana vadiki kuti vafambe vachienda kuzvikoro zviri chinhambwe chiri kure. Pasi pemutemo weEben Councils Act, pamisha inosvika mazana mashanu ega ega panosungirwa kunge paine chikoro cheprimary. Amai Gladys Matare, mugari wemumusha weHobos, vari kutambira nemufaro kuvakwa kwechikoro chitsva.
Isu tiri kufara zvakanyanyisa vagari vemuno muHobos nekuti tenge taine chikoro padhuze. Uye vana vedu vanenge vasingachabiri nzwizi, vanenge vakufambawo padhuze zvekuti kana pabreak paper vanogona kumhanya zviva vachidzoke kumba vachitore chikafu vachidzoka futi kuchikoro.
Mumwe mugari amai Nelia Mulambo vanoti chikoro chitsva chekanzuru ichi chichabatsira zvakanyanya.
Vana vedu vari kubire urwizi urwu, asi iko zvino kana chikoro chapo havachabiri rwizi, vanenge vakungoenda pachikoro chiri padhuze, saka zviri kutifadza maningi.
VaEdison Manyamana, mugari wemuguta remutare, avo vaimbove kanzura weward 17 iyo ichange yave nechikoro ichi.
Chinhu chetanga takatarisira kuti zvinge zvichiitika. Tingangoti mukatarisa area yedu iri kuexpanda, asi mafacilities ari mashoma, zvichikonzera kuti vabereki vatarisane nemidhoro yakakura yekuti vanenge vachida mari dzematransport.
VaJohn Nyamoka ndivo kanzura weward 17 umo muri kuzovakwa chikoro ichi. Kanzuru Nyamuka vaudza Studio 7 kuti kanzuru yatove nemari muhomwe.
Mari iripo so far kuakaunti iri kukanzuru i120,000 ndo mari iripo so far for project iyoyo. Saka ndikati ndo iripo ndo itakuda kuita channel kuti tiwake chikoro ichochocho muward 17 munomu.
Kanzuru yemutare ine humwe hurongwa hwekuvaka chimwe chikoro zvakare mumusha weGreenside Extension zvichitevera huwandu hwevanhu. Pari zvino musha uyu une chikoro chimwe chete chemutare junior primary school. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Lweda Moyo.
Gurukota runona nezvezviwanikwa amai opa muchinguri kashiri nhasi vakumbira rutsigiro rwedzimwe nyika dzemuAfrica kuti Zimbabwe ibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou dzainadzo. Amai muchinguri kashiri vaudza vamiriri vedzimwe nyika muHarare nhasi kuti Zimbabwe haisi kuzopisa nyanga dzenzou dzinosvika matani makumi manomwe sezvakaitwa neKenya. Amai muchinguri vati zviri kuda kuitwa neEuropean Union zvekurambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou sezvakaitwawo neAmerica zvinopa kuti Zimbabwe izoomerwa munyaya dzezveupfumi. Zimbabwe ikatengesa nyanga dziri mudura idzi inowana mamiriyoni makumi matatu nemashanu emadhora ainoti inobatsirwa nawo mukubatsira vanhu vanogara pedyo nemhuka idzi. Muna Gunyana ndiwo pachaitwa musangano weUnited Nations Convention on International Trade in Endangered Species kana kuti CITES uyo uchaziya nyaya yekutengeswa kwenyanga dzenzou. Dzimwe nyika dzinoti kutengesa nyanga idzi kunopa kuti dziurayiwe nevavhimi vasina mvumo. Munin'ina wavaitai Dzamara, Dr. Patterson Dzamara, vasangana nechikwata chematikitiva edivi relaw and order chichitungamirwa naassistant commissioner Crispin Matkedenge pamwewo nenhengo mbiri dzedivi revasori. Musangano uyu uyo waitirwa paHarare Central Police Station nhasi mangwanani unotevera kukokwa kwaDr. Dzamara nemapurisa kuti vavatsanangurire nezvemashoko ekuti vave noruzivo rwevanhu vakapamba mukoma wavo. Mashoko aya vakaapa kuvatori venhau uye mufananidzo wavanoti ndevavaitai Dzamara. Gweta raDr. Dzamara vachauswa ramba Avo vaperekedza Dr. Dzamara kumapurisa, vanoti Dr. Dzamara vataura zvose zvavanoziva pamusoro peumbo hwavakawana uhu, uye vazivisawo mapurisa aya nezvekusafara kwavo nemafambisirwo ari kuitwa nyaya yekutsvaga mukoma wavo. Vakwaramba vanoti musangano wavaita nemapurisa uyu wanga uri musangano wakasununguka zvikuru, sezvo Dr. Dzamara vanga vasingabvunzurudzwe semusungwa, asi kuti vanga vachipangana nemapurisa mukuda kwavo kuti akwanise kuwana umbowo hwekune mukoma wavo.
Nhasi taenda kumapurisa mangwanani sezvandakataura nezuro ndiina Patson Dzamara. Tikanoita meeting yedu yataita nemapurisa vanosanganisira vamakepenge nevanovatevedzera nevamwe vaviri vekuOffice of the President. Vari part of the team yanga iri kuedza kuinvestigeta disappearance, kushayikwa kwavaDzamara. Saka tanoita interview ikoko, mapurisa vanga vachingobvunzurudzawo kuti takanzwa nevaDzamara kuti makabudisa statement. Saka tachida kunzoone the statement yacho kuti mune information here yamungatipewo ingatibatsire pakuferefeta nyaya yekushayikwa kwavaDzamara.
Saka Dr. Dzamara vatambira sei chiitiko ichi? Vapa here mapurisa zvavanga vachida izvo?
Ichokwadi, vaDzamara vazvibudisawo pachena kumapurisa kuti havana chekuviga kana chekuvanza, shungu dzavo chete dziri pakuti mukoma wavo awanikwe. Saka vabudisa pachena kumapurisa kuti vakagadzirira kwazvo kuti pose pavanowana chingabatsira vanochishisa kumapurisa. Saka zvavanga vainazvo zvine chekuita nemufananidzo wakabuda uya, vabva vazvipawo kumapurisa. Vakavataurira muwaniro wavakaita mufananidzo wacho, vakataura zvose zvine chekuita nenyaya yacho zvinongoenderana nezvaiva pastatement yavo. Havana kusiya kana chimwe. Vakataurawo fungidziro dzavo, masuspicions avo. Vakataurawo kusanyatsogutsikana nekumufambiro wekuferefetwa kuri kuitwa nyaya yacho, vataura zvose.
Tingati here vanga vachibvunzurudzwa nemapurisa kana kuti kwanga kuri kutaudzanawo kwakasununguka?
Kwete, mapurisa tichingosvika vabva vanyatsozvibudisa pachena kuti vaDzamara havasi kutiritwa semusungwa, vari kungobvunzwawo kuti vaone kunzi vane zvavangabatsira nazvo here maererano nechinyorwa chavakabudisa. Saka tangati tichitaura zvakanaka.
Vanga vari vachaus kwaramba vanove gweta raDr. Patson Dzamara vari parunare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vana vanosvika zviuru makumi maviri vanonzi vari parumananzombe sezvo vari muguta remuIraq reFallujah, iro rine hondo inotyisa pakati pehurumende yeIraq ichitsigirwa nehurumende yeAmerica vachirwisana nechikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaHadia Abadi vakurudzira mauto enyika yavo kuti aone kuti vanhuwo zvavo havafe muhondo iyi. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, amai Melody Sibanda, vanoshanda kumapurazi emuSouth Africa, vanoti upenyu huri kuvaomera sezvo vakasiya vana vavo vaviri kumusha vasina anovachengeta. Munyika yeSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru, zvimwe zviri muupoteri. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Sivanda kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Amna 2010 tambunda tanga tiri kupotwa nsau poswa taka dipoto pataka ngo dipoto mpataka patango nzuo kuno ku South Africa kwa opwa ma visa yayi emahara aya pataka ngo chola tika manya manya tika apply ma permit yawo tika wan
Pari zvino muri kupi chaiko kuma praze kupi
Tuma praze kulimpopo ndokwatisa
Zvamune mapepa mukwanisi here kutsvaga mamwe mabasa
Mabasa achari kunezo tototi uri praze ko tongotoiga ningo bata bata ndiri ko kwanzo kuraramisa muri kumusha apa kumusha kwacho kwakaoma kuraramisa vana kuti vatapote kutongosinga uri muno mumapurasi matiri muno
murienyu yakakura sei
ini tine vana vaviri wokutanga wachona akapedza A level 2 years back but kuti achiwana basa ike nezimbabwe kwachona basa hariwaniki vakaita maintevhiew kuzimbabwe uchinzi kune maintevhiew vananga vaite maintevhiew vanenge vatove nevanhu vavanenge vatotsvagira mabasa kudhara dhara zvototi munhu awane chekuita zvakatongooma otosvika torarama mararamiro api chavo chavo zvakatotomira sesitiri vanhu kadzi ndeuri chirikadzi zvakangooma uta form 2
vanogara kupi
wari kubulawayo kubulawa ndoko vanenge vachigara vanotogara vega vana hapana vavanogara naye vanotogara vega utozoti kana iri holiday umboti mboendewo kuhama unogara nehama pazhinji vana vanenge vachingori vega zvototi ha zvakatongooma unotonzwa mwoyo kurwadza chako chako totosvava tozviudzana
saka imi munodzokera rikangani kumusha
zvakaoma sisi mafera ndatoenda muna December ukabva December udzokera zvedecember kunzokuti kana watozongonzwa kuti tisine murungu wavo tiri kushandisei unogona kuendako kaviri but kazhinji kacho kamwe chete pagore
muri kuita basa rei uyezve munokwanisa kubata mari pamwedzi wega wega
pandoshanda ndiri pagame farm but ndeishandawo ndiri mumba ndichipiwa 2000 rand haunenge usisina chose tongoshingwa tapana zvandichaita ozapa ndoshandira mhuri iri kumusha but munenge muri musango uri nyange ukatoingwa netsotse nizvozvo tutori ndiri hwani pandogara ipapo yakatooma marashi plus nerand rakadonha unotongoona kuti zvakaoma wakungoshingwa tapana zvandichaita ndanda kutongoshema dai mwana wangu musikana mukuru awanewo something chokuti aiti hake kuzimbabwe but hakuna hasikuwanika chokuti aiti
shuwiro yenyu ndeyei
hai ndotongoshuwira kuti dai hurumende yanga yambochinja pambopindo zvavo vamwewo kuti pamwe maybe ukapindo mumwewo like tsvangirai pamwe zvinoita nanhamhinu ngavutongoda kuti pangotochinja ngochinja kuti vatione kuti pamwe tinokwanisa kuzvokera kumusha tikano kushanda tiri kumusha ikoko azavazi nyange wo mapurasi havakatora varungu vachiti totora varungu mapurasi ipavanhu vatemaka hapana zvavakagona indotosarudza kuti tichikana mapurasi ngaadzokere kuvarunguka ngaadzokera kuti tinovashandira tiriko kumusha tigara pamwe chete nemhuri
kune vamwe here vanobva kumusha vanoshanda nemi
varipo vamwe vanobva kumusha but chinonetsa manje vacho vandoshanda novanhu rume ndinongori ndiri hwani munhukadzi ende zvinondirwadza kuti dzimwe dzenguva tototi hahope ndichibatwa nestress yekuti kana kufaka unofa nestress nokufunga apo chafunga mhuri iri kumusha ukafunga kuti chokwadi here ipapo ndototadza kutotaura nekutosva kuti handina kuzviudza zvakaoma sana ndikunyepera upenyu hwakaoma kutongoshinga kuti hapana zvauchaita but zvakaoma handikunyeperai but zvakaoma handikunyeperai ndotoda kutorwadza kuti dai hurumende yedu yanga yakwanisa kuchinja yangotichinjira kuti maybe kwaise kudzokera kupisha tigara pamwe chete nemhuri zvakaoma handikunyeperai pandikona kutotaura nekutoti handitozi ndozviudzana apo tinokura uri nherera wozora kuti wozoita zvechirikadzi upenyu uramba uchingooma uchingooma pa hurumende achina haifungire vanhu vayo kwanzwa vanhu vachiti 1 million macho vachiti 1 million macho munoti pamberi nezanu pefu vaosha kuti munhu ari kuti pamberi nezanu pefu kuti zvidii zvichidii totoshaa kutozviudzani zvakaoma handikunyeperai kuoma chaiko chaiko
dai vana venyu vainge vakateerera pari zvino zvii zvamungavataurisa
ndotongoshuva vamwe akuti ngavaramba vakazvibata vakadzikama hamhenine rimwe remakore maybe zvichachinja but tinongoona kuti kuchinja kwacho hamhenda kutongoti mwari pindirai because vanotongoziva kuti kuna mhama kwacho hakuiti senge musikana mukuru ndo anotombopota achiuya kunoko akakuona kwandiri ndikati wakuonaka kwandiri kunoko kwacho musikanzwa ndezvako but dzikama uriko kumusha ikoko zvichakuitira rimwe gore because akapedza A-level but ndachiwana basa hakuna chaarikwanisa kuti awana
chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa amai Melody Siwanda vachitaura namavelas muhlanganya uye westudio 7 mumwe wevechidiki vari muchirongwa chemandela washington fellowship uye vachirwira kodzero dzevanhukadzi muzvare nyasha sengai vanoti vari kutarisira kudzidza zvakawanda pasi pechirongwa ichi izvo zvichabatsira kusimudzira kodzero dzemadzimai ngatinzwei hurukuro yavaita nhantungamiri mukomo westudio 7
Mkana yomkana wakandi fadza chaizo ni kuti kukona senge nchao sendo saa kuti ndisi mziro wabasa rangu randudisha nikisi mzira naraunda za ndino shanda nago susino wanzo ndino wanzo leta basa leku senza ni mazimai chishikari sirabudi rilo yao saka ndino wana senge mkana wumchandika mkana kuenda kumojizo zino zinchineto kibasa rangu vingiri chisimu kia muno mnike Zimbabwe.
Isei kodzero ze vanu kazi zaka kosha kwa uri nyasha.
Nye kukosha kukodiru zema zumai tino padonzo reorganization edu takaitora ku article 21 ere umbiro mcheme pasire sema zumai nonzi sido ino tarayo kuti kubudirira kwa mzumai wese ikodzero to development is a human right takaisusu za taka itandeze kuti takaona kuti mazumai akawanda kubudirira ni kawana ruzivo minye kodzere zao so mienza niso kana kwa ndawa zii kuti mazimaya ni mkana ya kafana na niwani uchikimu changu wachuana mabasa wanga uchipadra kakafana na pobasa rakaenza na wafani nge wachishunguru utwa wanafana nge wachingo wanukwachilara maupenyu unetu wati uwa sinu zirike pese pawari weda muna alikusenza pabasa chairo kana uchimuna ninka hari kumba anafana nge hari kwa njumbe kuti anobudirira hari mnezo hari kuitezo saka kusos international takawana usaka kosha kuti tipe mazimaya rudibu so rekodiru nwa simu zira nyutu imu kada kuti munyatso zvitarisisa vanhu vanowanzo pokana nenyaya dzekodzero nenyaya yekuti dzimadzimai vachiti madzimai anosembesa kodzero kuti vabatirire varume kana kuti vaite sei but isusu tava kuti tisakodzero mune nzira yekuti vanhu vanonzwisa kuti kodzero idzi dziripo kuti vanhu vabudirire asi kwete kuti vadzikanganise magariro akaita vanhu mudzimba saka donzo redu rinenge rakangonangana nekuti madzimai ngaasimukire. Saka inini ndoda kuti tinge kusosi international tinge tichiona kuti madzimai anga participate sei munyaya dzepolisi tichionawo mianzano yakanaka kana kuti anotipa chinhu kuma best practices.
Muzvare Nyasha Sengai vesangano Red Resource International Zimbabwe vachitaura nanotungamiri Nkomo westudio 7.
Tinokutambirai mose waterere muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani nasi pachirongwa tina mukoma John Dininja wanogara ku South Africa muimbi zvekare wakadi hako
makadi vatereri ndini John Dininja aka Jazindi vanonditi John Javi tiripo pachirongwa
tiudze kuti makatanga sei kuimba.
Kuimba kwakatanga tichiri vadoko tiri kukwekwe takatanga kuti kuimba tiri kusvondo chipotso ndo takatikudza
izvo zviri mukuimba ku South Africa pane zviri kuitika here
basa riri kuimba rinowanzo tinetsei nekuti zvinhu zvavanofanira kuzvivakiriridza voga izvino tiri kuimba kune imwe show inonzi Hard Rock Cafe kuMandela Square muSandton munomu
sei makasarudza ku South Africa
dariro remusic muZimbabwe rinotinetsei ndinoti ngaitireve kudaro nekuti maartists ariko kare akakurira kuZimbabwe haadi kuti vadoko vasumuke nguva zhinji tisakuchiona kuti muZimbabwe kunonzi music yaThomas Mapfumo saka zvino kana Thomas ukafa ndiani uchaita music iyoyo music yatuku ukafa ndiani ende zvinonetsa ukada kuita music iyoyo vanobva vataka kujeresera futi saka Zimbabwe inonetsa kuti ikudze vanhu
kune vamwe vari kungoimba wani
inonona kana usina munhu anokwanisa kukupusha ndo zvinonetsa manje kuti Zimbabwe music haisati yakura kubuda muidea yekuti izvonari yangu ndii ndinogona kuita music iyi saka also industry yacho idoko saka vanhu vanodi vanotya kuti ngatidi tibatsirewo ningi
kumbira mutiimbire
etogambere Jehova ndiremo fambise
ndinonditunga mbire Jehova ndiremo fambise o iwe unesimbabo ino ndino nashaiwavo wasimbabo ini sino Tinda nashika bojori tandi tibisa boiwe chawo kwangu kanase
tinotenda nekwenesu John
tinofara chiki tinotichoniso
aiwa watereri nguwa ndiyo yaita shoma ini ndini Chioneso Jani muchirongwa pindai mudariro tusangane zvekare mangwana.
Munhau dzemitambo mutauriri weZifa waKolisani Gwesela vanoti mutambo weAfcon 2017 pakati peZimbabwe neMalawi wave kuzotambirwa kuNational Sports Stadium kwete kuRufaro Stadium sezvanga zvamboziviswa. Vateereri musakangwa na muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. Tiri kutarisa nyaya yemubatanidzwa yemapato mashanu anopikisa hurumende. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai namba dzenyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu oratidzira kwemazuva 16 vari muAfrica Unity Square. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya miina Chris Gande naMavlas Muhlanganya uye.